chekutanga tingati zvinosiririsira kuva netsaona yakadai nokuti kurasika kweupenyu uku vanhu vakawanda zvikuru chaizvo vakarasikirwa neupenyu vamwe vacho sezvatiri kunzwa vanga vari vatambi vane mukurumbira vane hunyanzvi vazhinji vemudunhu remuDMV muno kwoita vamwe varayiridzi vemitambo vanonzi vanga vachibva kuna naRussia uko vanga vari mundege iyoyi saka zvinotitsiririsa kuti tinorasikirwa neupenyu mudunhu redu munomu
tinoona kuti mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump nezuro vakawanikwa ivo vachisaina mitemo yechimbi chimbi miviri mumwe wacho unogadza ivo mutevedzeri wemutungamiri wesangano reFederal Aviation Administration munoona izvi zvichizobatsira here
zvina kubatsira hazvo kana totarisa kumusoro ko zvatingati political management asi izvi kuno sekuti ndozvingagadzirisa dambudziko rakaitika iri njodzi yakaitika inoratidza sekuti yakaitika paair traffic control level asiwo tingati zvinozivikanwa kuti ivo vanotungamira vanoonekwa sekuti vanga vari vashoma kumusoro ikoko saka tingati in the long term zvinozobatsira zvazvo chatingatotarisira ndechekuti dai mutungamiriri wenyika anga akati iye asaina mutemo wechimbi chimbi wekuti vanoita kuti ndege dzifambe zvakanaka kapasina njodzi vatutsirwe kana kuti uwandu hwavo huwedzerwe nekuti tinoziva kuti nyika yese inoyi zvagara zvichitotaurwa kuti vanofambisa ndege muzvakanaka maair traffic controllers vashoma uye vari kushanda nguva yakapfurikidza mwero saka dei varivo vanga vawedzerwa nekuti vekumusoro uku vanoita havo zvine masimba zvokuongorora zvinoshanda nemapoliticians asi havasi ivo vanoita kuti ndege dzinge dzichifamba zvakanaka totarisira kuti pamwe mutungamiri wenyika vachawana kuti vaudzwe nezvipangamazano zvavo kuti chinodiwa apa kuwedzerwa kwemaair traffic controllers kwete kunyanya kuwanza simba kumusoro
munoona sei mabasa ari kubatwa neavo vari kuedza ivo kutsvaga mitumbi yeavo vakawanikwa vachidonhera murwizi rwePotomac River mushure menjodzi iyi
tingada kutenda zvikuru maemergency services vakabvira kushanda kubvira nguva diki diki ndege idzi dzichinge dzaroerana vari kuramba vachishanda mumvura inotonhora vachitsvaga mitumbi pamwe chete nemarekodhasi endege idzi zvichazobatsira kuti panozoitwa ongororo yakazara marekodhasi anozotsanangura kuti chii changa chichiitika mudzindege imomo.